Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na udzedu zanasi china nyamavuvu 22-2019. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana zvichitevera kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu asi pasina anosungwa nemapurisa. Nezuro Maneru Samantha Kureya uyo anozikanwa nezita rekuti Gonyeti akapambwa nevanhu vaive nepfuti ndokurohwa zvakaipisisa pamwe nekumanikidzwa kunwa suweje. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kushushikana zvikuru nekugumurwa kuri kuitwa vashandi pamabasa avo asi vasingapiwe mari dzemudyandigere. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti mangwana richaungana pamahofisi egurukota rezvemari Vanturi Ncube richichema nekuparara kwaita mari dzinotambirwa nevarairidzi. Komiti yeParamende inoona nezvemimigodhi yonzwa zvichemo zvevanhu vanoita basa rekuchera zvicherwa kumashonaland west. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na8pm tiri kutarisa kupambwa kuri kuitwa vanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.